Mutongo wedare uyu wakanakisisa chose nokuti zvaitika izvi ishura matongo. Zvokwadi nyika yakadai mukuru wemadokta anganzi atakatika anyangaridika semvura sedova. Zvinhu zvatyisa nyika yose, zvinhu zvinofanirwa kubvundusa pasi rese. Ende mutongo wapiwa nedare ndoo mutongo yavanofanirwa kunge vachipa kuti vanhu vataridzire. Hurumende yakatarirwa kuti itichengetedze. Haingaiti hurumende inodya mazai ayo, hurumende inodya vana vayo nokuti vakungira sadza iyo yoita vana vekunyamura. Saka maitiro aita dare ndoo maitiro arinofanirwa kuita. Even pane ane ani ese auya kukoti ngavasati uyu ndidokta, uyu ndi MDC. Bumbiro remutemo rinoti pakodzero, kodzero idzodzo dzinofanirwa kuteedzera. Asi vari kuita basa rokutikanganisa vachitirambidza kuita zvatechifanirwa kuita.
Vachirumanzi, munoti iwe nemutongo wapiwa nedare repamusoro pamwe nemashoko ataurwa navamafume?
Kana takuongora mutongo wapiwa nehaikoti wekuti noo madoctors vanobvumirwa kuita zvavanoita, handifungi kuti chinhu chakashata. Nokuti madoctors sokuziva kwedu yanhu vane njere, vanhu vasingaiti zvepolitics, uyezve kana vachinge vachitora matsamba avo vachiisa apapo pavanokuisa kuti zvinogona kuti zvidini zvibabatsire, vanhu vasina violence, vanhu vasingatakure matombo, vanhu vasingapisi mabhizinesi avanhu, vasiyana navamwe avo vaya vatinoziva vezvamatongero enyika wokuti vanotora advantage yekuzidemonstratai. Asi mukudemonstira imomo wotora matohwe avanhu, wotora maswisi avanhu, wotora matomatisi avanhu. Saka izvozvo zvakare zvokuti haikoti yeZimbabwe rati izvi zvingazvibvumiri ndoo zvinogara zvichitaurwa napurezidendi Emmerson Mnangagwa kuti izvo isusu takasununguka kuita zvinhu zvedu pajekerere as long tichiita zvinhu zvedu mugwara reconstitution.
Vamafume,
tinotarisira kuti hurumende inofanirwa kunge ichichengetedza vanhu. Zvaikumbirwa nemadokta izvi zvinhu zvari kukumbirwa nemunhu wese. Nyika yaenda kumawere, iko zvino dhora riri kudonha sedombo rakandwa mumvura. Chikafu hachisi kutengeka, mapurize ari kukwira, mvura hakuchina. Zvose toita senyika yaparira ngozi.
Vachirumanzi, pane vamwe vari kuti mutongo wapiwa nedare nhasi uyu unogona kunge wabvumidza kuratidzira kwaitwa navana chiremba uku, nekuti pane nhumwe yeUnited Nations inoongorora nezvekodzero dzevanhu iri muZimbabwe. Munoti iwe nemaonero iwe?
Dambudziko ratinaro munyika muno kana vateereri veZimbabwe vachinyatsokunzwisisa
ndezvekutipolitics
naavo vamwava zvakati siyani. Nhasi uno vamafume vari kutaura kuti nyika yaomegwa, yagozhegwa, asi hapana munhu muno muZimbabwe asingazi kuti kugozhegwa iko kunokonzegwa namasanction. Ende masanctions akadaidzerwa
vamafume vaperi mukana
hapana
munhu asingazivi muno muZimbabwe kuti masanctions akakraftiwa neMDC. Iye zvino kana tichiti mahuman rights, tikutaura mahuman rights ani omunhu mutema here? Kana tichiti mahuman rights, toro kuti munhu mutema ngave nevhu rake here? Hakuna nyika iye zvino iye mwive Studio 7 asingazi kuti muZimbabwe ukati iwewe nhasi pano ndawana panoda kucherwa goridhe, hurumende inomanya yokupegera wochera goridhe rako. Tina vamwe vedu vana Judas Iscariot vanofarira kuti maZimbabwenzi vanetsekare ivo vachifara sana vana mafume ava vana vadzimutwa.
Vamafume, imi munogara muchimboti Matare akaiswa muhomwe nezanupf, mutongo wakafanana newapuwa nhasi uyu unokusiyai papi nemaonero enyuya?
Mvura ikanaya zuva rimwe mamwe mazuva anga asinganayi haungati nyika yedu taakurima raisi. Chisionekwe mudziwebwe chikaitika hazvirevi kuti ibwe rava nemudzi. Saka mukaziva chikaranga ichocho mungazonzwisisa zvinoitika. Kana munhu wakuita paburi retsono hazvirevi kuti tsono yaakupindika uchimanya. Tinoziva zviri kuitika
kumatarehasisi
kufara nazvo, asi apa pane nyaya yekuti pane munhu atorwa ndosaka dare raita zvaraita izvi. Tine nyaya dzedu dziri kumatare, tine kunyunyuta kwatiinako tanga tichikumbira kuti dai vakugadzirisa semagadzirisiro akaita nyaya iyi. Zvikaramba zvakadai tinotenda, asi zvikadzokera sure tozova kuti shiri ine maririro ayo.
Vachirumanzi, munoti nemutongo uyu tichiona kuti MDC yagara ichiti matare emuZimbabwe vatongi vakaiswa muhomwe nezanupf.
Zvinoshamisa iye zvino dzisimu makoti ndo arimo muZimbabwe. Makoti yawo panamwe makesizi MDC painohwina, panamwe makesizi makoti yawo panoti zvazviiti. Iye zvino tina madoktazi vari kustrike up, makoti yawo ari kuti endereai mberi. Saka ndioni kuti MDC painochema naponda papi. Zviripo ndo zvokuti MDC muhistori yeZimbabwe nhasi uno inozikamwa savaparadzi. Ndoo vanhu vakaunza masanctions vamafume vavava. Munhu mukuru, munhu atado kugarirwa pasi kuti atooneswa kuti honaiwe nai wamafume izi muto, torai MDC yenyu ijoine ZANU-P F ive vanhu vanokwanisa kuita kuti nyika inobudirire